mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anasi uri musi wechishanu 6 Chivabvu 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. VaEmerson Mnangagwa vanoti pane vemabhizimisi vari kushanda nevavengi mukuedza kupidigura hurumende yavo. Vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro muZimbabwe vanoti vari kuenderera mberi nekukurudzira kuvharwa kwezvikoro zvose zvedzidzo yepamusoro nemusi wemuvhuro. Rimwe sangano rinopikisa reNationalist Alliance of Patriotic and Democratic Republicans rinoti hurumende inofanirwa kugara pasi kuti inzwisise zviri kuitika munyaya dzezveupfumi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanodoma munhukadzi wechitema kuti ave mutauriri wekutanga mumuzinda weWhite House. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakaudza musangano wevechidiki veZANU-PF kuti vabatsire mukubudisa pachena mabhizimisi ari kuvhiringa nyaya dzezveupfumi munyika, vachiti zvinhu munyaya dzezveupfumi hadzina kumira zvakanaka nekuti pane vanoda kupidigura hurumende yavo. VaMnangagwa vakati vanoziva kuti pane vanhu vari kushanda nevavengi kukonzera kusagadzikana kwezvinhu munyika. Tanga kwesvondo rino, mutauriri weZANU-PF vaChristopher Mutsvangwa vakaudza vatori venhau kuti havanzwisisi kuti sei mari yekunze inowanikwa nenyika ichitsakatika, vakati hurumende inoda kuti vose vanoda kusima mari muZimbabwe vatange vachinja mari yavo kuti ive madhora eZimbabwe vagozoenda kunotenga nekutengesa paZimbabwe Stock Exchange. Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti iyi haisi iyo nzira yekukoka vanhu kuti vasime mari yavo muZimbabwe. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zviri kutaurwa navaMnangagwa nezvakataurwa navaMutsvangwa nekuchidzira vemabhizinisi kwatiri kunzwa kubva kuhurumende ndizvo zvinokonzera kuti dhora reZimbabwe rirambe richirasikirwa neuremu.
VaMutsvangwa vanenge vari kufunga kuti vanoinvesta kuma stock exchange muZimbabwe vanofanira kunge vachimanikidzwa kuzviita neZimbabwe dhora, kana nyangwe vari vokuzhe kana kuti vari vomuZimbabwe vana mabhizinesi kana vasina. Kuminda yemari ndo kuZimbabwe Stock Exchange kunochinjwa namari, kunotengeserana mari, vanhu vachichajera mari. Saka vanofunga ivo kuti zvinogona kuitika kuti nyika ibudirire nokusimbisa mari yenyika nokuti zviitwe nemari yenyika yakaita seZimudhora, asi vasingazivi kuti kutotaura kwavo ikoko zvinotowedzera kuuraya upfumi hwenyika, nokuti hakuna nyika ingambobudirira kana ichitaura matauriro iwayo kuvanhu vane mari dzavo vangava vari muZimbabwe kana kuti vasiri muZimbabwe. Zvokuti titevedzere zvirongwa zvokuRussia hazvinoinesa, hazvina kukama nesu. Tingava tine ushamwari hwakakomba neRussia, asi kuti maitiro ezveRussia nezvavanovimba nazvo isu hatina. Nyika dzose dzakabudirira dzapasi rino hadzitauri kana kupa mitemo yakaita seyokumanikidza kuti kana uchida kuzotenga zvakati kwakati nokwakati kumuzinda yemari inokosha yakaita seStock Exchange chiita neimari yenyika yedu, zvinhu zvinoremera vanhu vane mari dzavo izvozvo. Zvinhu zvinozoita kuti vane mari dzavo vana mabhizinesi nevasina vamwe vanongova nemari dzavo vasiyane neZimbabwe, vainge kumwe kunenge kuchitaurwa zvinhu zvino musoro, kunenge kuine mitemo inodetsera vanhu vane mari dzavo kuti vave nechivimbo chokurima mari dzavo munyika, zvinozoita kuti mabasa
Chakaipa chii kuti vanhu vainveste mari dzavo vachishandisa mari yomuZimbabwe.
Chakaipa ndechekuti mari yomuZimbabwe yacho iyoyo haina uremu hunovimbika kuti mangwana uremu ihwohwo kunenge kuchiri uremu hwehwanhasi. Ndinoona maizvi ndo panonetsa ipapa apo kuti vanhu vokunze vamanikidzwe kuchinja mari dzenyu, machinja mari dzenyu mozodzirima nezimudhora mugowana zimudhora ikoko. Zvinhu zvinonetsa izvozvo nekuti Zimbabwe dhora haina history yokukipa value, haina history yokuti iri kuramba ichirema asi kuti iri kuramba ichireruka. Ndokuitwa zvakaita ikoko nokuti vanhu kana vachirima mari dzavo vanenge vachida kurima nemari yavanoziva kuti yavanozowana imomo inovashandira zvavanenge vachifunga kuti inovashandira. Zvekare kana vanhu vokunze vacho vakabvuma kuchinja mari yavo voirima kumastock market nezimudhora, kana vozoda kutora mari yavo kuenda kunyika dzavo kunoita zvavanoda nemari yavo yavanenge vaita muZimbabwe, vachazowanepi maus dhora achewana? Tichiona kuti ndege dzimwe dzakaita sana South African Airways dziri kutadza kupiwa mari yadzo yamatiketi akatengeswa muZimbabwe, zvekare vana Ethiopian Airways ndizvo zvekare. Saka kana tikamanikidza vanhu vari kunze vane mari dzavo nyange vari muZimbabwe, vanozotadza kuota zvimwe zvinhu zvokunze kana kutora mari yavo kunoisa kunze kwavanenge vachida kunozhira mari dzavo kana yarimwa mumazimudhora. Ndo kunoita kwazvinoita ikoko. Matauriro iwawo
muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Sangano revadzidzi vezvikoro zvepamusoro reZimbabwe National Association of Students ZINASU rinoti riri kuenderera mberi nechirongwa chekukurudzira kuvharwa kwezvikoro zvepamusoro zvose munyika nemusi wemuvhuro svondo rinouya senzira yokumanikidza hurumende kuti idzikise mari dzinobhadharwa muzvikoro zvepamusoro. Evans Zininga anotipa nyaya iyi.
Sangano revadzidzi vezvikoro zvepamusoro reZimbabwe National Association of Students ZINASU rinoti riri kuenderera mberi nechirongwa chekuvhara zvikoro zvose zvepamusoro munyika nemusi wemuvhuro svondo rinouya vachichemera hurumende kuti idzikise mari dzinobhadharwa muzvikoro zvepamusoro. Masangano anoti revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU nereAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ neZimbabwe Professional Nurses Union ZPNU vari kuti vachamira nevadzidzi vezvikoro zvepamusoro sezvo matambudziko avanosangana nawo achisanganisira zvinovanetsawo mumasangano avari. Mutauriri weZinasu vaLennon Muzuru vanoti havasi kudzora tsvimbo asi vachaenderera mberi nekuvhara zvikoro nemuvhuro kusvikira hurumende yateerera zvichemo zvavo.
Chirongwa chemusi wemuvhuro 9 chivabvu chiri kuenderera mberi sezvatakareva. Tiri kuwana mashoko erutsigiro oroko yekubatisana pamwe kune mamwe mapoka akaita seATUZ. Tiri kunzwa zvakare kuti manesi ari kugunun'una zvikuru nemabatiro anotwa nehurumende ende vari kutarisira kuti vachange vachibatana nesu panhaurwa yatakareva yemusi wa9 chivapfu.
Mutungamiri wesangano revarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ vaObert Masaraure vanoti vanobatana nevamwe vemasangano kuti vatsigire chirongwa cheZinasu.
Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe inobatana nemamwe macitizens ese pakutsigira urongwa hwakaparwa neZimbabwe National Students Union hwekuti musi wa9 May hakuna munhu achabata basa kana kuita chii zvacho tichisema kuhurumende tiine matambudziko enyaya dziri muzvikoro. Isu tiri kuchemera muhoro sevarayiridzi, tichichemerawo state funded education for vana vedu avo vari kudropa out of school nenyaya yekushayikwa kwemaschool fees. Saka musiwana in May unowe mufuro. Tiange tichibatana nezi nasu, manesis, ni mamu mawekaz, ni ma citizens ese. Tichema izi nenye public transport ya nesa. Zurbita kutiwa anuwa mire waka mire la transport for up to 4 hours. Kwa mwachua mire wa madeiz. Kwa chika za wenda kwa wanunda kuenda. Saka musiwe mandi izuwa ni chimuringa izuwa. Lekuti hakuna muna achashata wanuwezi wacha garabu zubanzu avu. Shut down on Monday. Sisiwa urmedi katese matamutuwezi.
Mutauriri wesangano reZimbabwe Professional Nurses Union ZPNU va Boris Muguti vanoti nhaurirano dzavo negurukota rezvedzidzo hadzina chadzakaburitsa kusvika parizvino.
Tirikuti takaedza kuita nhaurirano navamurwira maererano nekukwira kuri kuita mari dzemafees muzvikoro zvepamusoro. Takaedza kuita nhaurirano navo sezvo vari vegurukota rinoona nezvefundo yepamusoro munyika muno. Asi nhaurirano idzi takaramba kuunza pundutso takatadza kutipa zvataitarisa kuti zvichabuda munhaurirano idzi. Takanyora tsamba dzinokwana kuita nhatu, tikanyora imwe tikaendesa kudare reparamende asi hapana chakabuda. Vabereki vedu vari kunhonga svosvo nemuromo, vari kutambudzika panguva ino. Tichavhara zvikoro zvese zvepamusoro, tichavhara mayunivhesiti ese nemakoreges ese kusvikira vamunhu murwira. Pamwe chete nehurumende yeZimbabwe vakoshesa dzidzo yemuZimbabwe.
Mutungamiri wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU vaJafet Moyo vanoti havasi kuzomira kurutivi vachisiya mhuri yavo ichirwa yega. Vachamira nemamwe masangano kuti upenyu hwevashandi nemhuri dzavo huvandudzike.
Hazvi pano kushamisa vanhu kuti vashandi vesekta yakati varamba vasa nenyaya yekuti incapacitated. Zvipano kushamisa vanhu kuti maticha ari kuramba basa nenyaya yemari, kana kuti manesi ari kuramba kumudzokera kuzvipatara nenyaya yekuti havana mari. Zvipano kushamisa nenyaya yekuti ndiro chokwadi kana kuti mari yacho haipo, vasi kuiwana. Vanofanirwa kupiwa kodzero iroro. Saka maorganization akawanda ane maprograms awo. Saka vanenge vachisapota maprograms iwayo.
Mumwewo mubereki vaimbove murayiridzi kwemakore akawanda vave pamudyandigere Ambuya Christina Mawire vanoti vana vari muzvikoro zvepamusoro vari panguva yakaoma.
Toenda zvekuyunivhesiti simesa yoga vari kuwedzera mari pamasimesa anodzidzwa maviri pagore. Saka simesa yoga yoga kutowedzera mari. Tikatoverenga mamadhigiraduweta 86,000 ari pasi ari kuita kuma70,000. Saka vana vechikoro vanopedzisira vacha tomboverekera kutodzidza dzimwe simesa totondotsvaga mabasa. Vamwe vari kutoshanda mumamaini kana neclaim yake ongonopuwa kanzungu ikako kekuti akangokwanisa kuti akareisa wozodzokera next semester wombondodzi.
Hurumende inonzi yakavimbisa kugadzirisa nyaya dzemihoro yevashandi vehurumende asi hapana chati chabuda. Ukuwo kudonha kwemari yemuZimbabwe kunoramba kuchiwedzera zuva nezuva, zvinogona kupa kuti mitengo yezvinhu zvese irambe ichikwira munyika. Nhasi vamwe veruzhinji vari kupinda mumigwagwa vachiratidzira pamusoro pekumira kwakaita zvinhu munyika. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti rinomira neveruzhinji nhasi muchirongwa chekuratidzira muguta reHarare. Ndakamirira Studio 7, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Mutungamiri webato reNationalist Alliance of Patriotic and Democratic Republicans vaDivine Hove vanoti hurumende inofanirwa kugara pasi kuti inzwisise zviri kuitika munyaya dzezveupfumi kana ichida kugadzirisa dambudziko rekushomeka kwemabhazi anotakura veruzhinji munyika. VaHove vanoti dambudziko iri harigadzirisike nekungotenga mabhazi matsva achiungana munyika, asi kuti panofanirwa kuwanikwa nzira dzinoita kuti vanhu vakasike kufamba kubva panzvimbo imwe kuenda pane imwe munguva pfupi. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaFelix Mona kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Ngati nzwei urukuro ya ito wanajonga kandemiri West Studio 7 na vahove.
Dambu zigure transport situation mu Zimbabwe. Dambu zigura neza ma commuters. Shino sirisa shukuru nekuti vajinji wawaru kupeza nguwa ya kareba. Varimu mitsetse kuda kuenda kudzimba dzavo kunyanya Manheru nemakuseni pavanenge vachida kupinda paya mudhorobha. Asi chakakosha ndechekuti dai hurumende yaedza kunzwisisa kuti ikonomi yeZimbabwe yasanduka zvikuru kubva panguva yanga iri kuma1990s kana kuti nguva yeRhodesia, nekuti paya industry yaishanda zvikuru, vashandi vazhinji vakanga vari vashandi vanoenda kuma industry nenguva dzakafanana tomboti kuseni kana Manheru achidzoka. Asi tikatarisa ikonomi yedu iko zvino yasanduka zvekuti vanhu vakawanda vava kuzvishanda. Ukatarisa mupavement vanhu vakawanda vari kutengesa zvinhu vari mupavement. Ukatarisa town mashop mahombe ava kudividwa kureva kuti mumwe nemumwe ari kuita business mumadhorobha kunyanya.
Saka izvozvo zvinorevei vahove zvamuri kutsanangura izvi?
Izvozvo zvinopa kuti pave ne need yekuti vanhu vange vachifamba up and down vachinotsvaga mastocks vachitenga vamwe vachienda kumesina kune dzimwe nyika kune mamwe madhorobha vachienda kunostoka zvinhu zvavo. Saka ikonomi yedu yadosanduka, haichada kuti itreatwe seikonomi yekudhara yekuti vanhu vakawanda vaimukira kuenda kubasa panzvimbo imwe chete kana kuti kuindustry imwe chete kana kuti area imwe chete. Vanhu vakawanda vakuya mutown vachimhanya mhanya iya iri kunzi nemazuva ano kungwavha ngwavha. Saka transport situation iyi iri kuda kunzi ishande negovernment iyi haisi kupindirana nezviri on the ground. Transport system iyi haichakwanisa kuti iservice zviri kuitika on the ground. Uyezve ukatarisa uwandu hwevanhu vamudhorobha, vanhu vakawanda vari kubva kumaruva vachipinda mutown. Ukatarisa chiro congestion yemota chaidzo inokutaridza kuti volume yevanhu vari mutown yawandisa. Saka izvozvo zvinoita kuti transport system iremerwe.
Zvii zvimwe zvamungati zvashanduka munyaya dzemamiriro eupfumi hwenyika?
Ikonomi yedu yasanduka pakuti vanhu vakawanda vaakugara kunzvimbo zhinji dzemumativi emadhorobha. Zvanga zvakasiyana nemazuva ekutanga kuti vanhu vaigara kunana chitungwiza chete. Iko zvino chero vanhu vaakugara chero kuya kunonzi kumalow densities. Unaona vanhu achienda ikoko nemakombi nemishikashika nemabhazi kumalow density kwacho ikokoko. Zvinoreva izvo kuti izvo transport yasiyana nekare kwokuti vanhu vekuu vaigara kumalow density vaienda nemota dzavo kana kuti vaishandisa inonzi private transport. Saka vanhu vatekeshera all over maguta umu, vatekeshera all over business, everyone ari kuedza kurarama nekuti upenyu hwakaoma. Saka izvozvo zvinoita kuti transport situation itoita complicated pachayo.
Mutungamiri webato reNationalist Alliance of Patriotic and Democratic Republicans vaDivine Hove vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanani vashamarari veStudio 7 navose vakateerera, ndoda hangu kutaura pamusoro penyaya yandanzwa apa yemapurisa eSouth Africa ari kuda kuti mudzimai wava Elizabeth Nyati vakabhondwa vaya vauye kuSouth Africa kuzovabetsera kutendeka vanhu. Handione zvakanaka iwo mapurisa eSouth Africa pavane vaya vava vakambosunga vaya masuspect vaya ngavavatumire mavhidhiyo namafoto mudzimai wava Elizabeth Nyati kana pangava pane vavanoziva vanogona kumutendeka ipapo bhozi kuvadzosa kuSouth Africa zvinogona kuvapinza panjodzi. Ngavavatumire mafotos emasuspect kana kuti mavhidhiyo vatendeke kuti ha uyu ndomuziva, uyu ndomuziva, ndoona zvingabatsira satende.
Makadii vashamarari veStudio 7, nemhuri yese yeZimbabwe. Ndiri muno munyika yeSouth Africa kuJohannesburg. Ine manzwa angu andoda kutaura ndeyekuti kana tichida kunorejista kuvhota, hatimiriri kuti tiende kunorejista kuvhota, mavhotsi ava pedo pedo nekuitwa. Chekutanga chinofanira kuti chiitwe kuenda kunorejista kuvhota nguva ichipo. Kana tarejista kuvhota nguva ichipo, tozoenda tonovhota. Zvingava nani kuti tinorejista kuvhota todzoka uye nekunocheka kuti masita edu kana tichiti takamborejista arimo here, nokuti vazhinji tichadisapoindiwa patinenge takufungidzira kutoda kunovhota. tosvika torambidzwa kuvhota kana kuwana masaidi asimwe saka ngatiende ine nguva kana tichida zvokunoregista kunovhota kuZimbabwe.
Mangwanani akanaka muri Zimbabwe. Tichida tiri kushora hedu tiri kuti vane mapurisa emuno muZimbabwe nyaya yekudzingirira dzimotikari nekusunga dzimotikari vanhu vofamba sei tese tese mupurisa ari vaidzingira motikari. Tichiedza kutonzwa kuti kwamutare uko mota yabveyo kwaidzingirwa nemapurisa imovha vatizi hatizi kubatikana ndizvezvizvizvi.
Mangwanani mangwanani vateereri vestudio 7 ndini Chipeta Chipeta ndiri kuJoburg. Problemu yatinayo isisi maZimbabwezi hatina kubatana, hatina kubatana. Kunyanya isisi verudzi rwechishona tina kubatana. Mukati handeiwo tinonhingirika tikuuya kuzopindirwa mulokesheni yakati, ngatimireiwo nedu makumbo maviri tizame kuzvidhifenda. Unonzwa umwe achiti ini ndine nhamo yangu, ini nhamo yangu. Mukatarisa zvakaitika maZimbabwezi vari vekuchinjevere vakabatana. Mukatarisa muHillbro vaive vakupindirwa nemaZulanga vakati hakuna izvozvo uyai tipedzerani. Havana kuzombodzokera futi. Iye zvino muJoburg CBD makanyarira kuti those population zhinji irimo maNdevere vakabatana maNdevere. Zvimwe ndezvimwe maNdevere akabatana, isu mashona hatina kubatana. Tinoteta.
Makadiko makadiko vatsigiri vestudio 7 inenge kupolo kwami kuPetersburg. Ndinoti ini kumusha zvichanetsa kuti tiende, kumusha zvichanetsa kuti tiende, chero tichirobwa hedu kuno kuSouth Africa zviri nani because kusiri kufande kuupi, kumusha kwacho tinongondorobwazve. Saka kwose kunongova kufa, kuno kwatinotizira. Nhamo yedu yangova nhamo yebepa refodya, uku kunotsva, uku yakarumwa, saka hatizi kutotizira. Saka tongoti zviri bheta kufa tiri pamabasa tichitsvaka kuriritira vana.
Mamuka sei pastudio 7 ndokukwazisai mose vashamarari vestudio 7 munotiitira zvakanaka. Inini hangu chandati nditaurako ndechekuti pamafungiro angu nezvinhu zviri kuitika ndezvekuti chataa kungochembera ndechekuti munhu wese kunyange uri kupi kana kuti uri kupi, as long uchingonzwa peini pauri maererano nezviri kuitika munyika maunobva, maunogara, kunyika kwawakabva, please takumbirisa kuti uya uzonyorosa kuvhota. Ndo chinhu chega chinokwanisa kuti bvisa parumananzombe.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vadoma muzvare Karine Jean-Pierre kuti ave mutauriri wemuzinda weWhite House kana kuti White House Press Secretary. Izvi zvinoreva kuti muzvare Jean-Pierre vave mudzimai wechitema wekutanga kuva mutauriri wemuzinda weWhite House. Tabata muzvinafundo Chipo Dendere kuti vatiudze zvizhinji pamusoro pamuzvare Karine Jean-Pierre.
Aichikutanga chinoti inyaya inofadza zvekuti kwete kungoti munhu mutema, asi kuti mwana vabereki vake vakabva kuHaiti, saka she's Haitian, akabarirwa kuHaiti achizouya kuNew York. Upenyu hwake, makuriro ake unoreflekta makuriro evazhinji muno maAmerica, kunyanya vana vechichema vanokura mune atinoti maworking families, achizoendawo kuchikoro nemascholarship achiramba achidzidza achibudirira mudzidzo dzake kusvika paakazoshandira kampeni yaPresident Obama.
Shamunyo tarisira kubako hari chi sezo hari mzimai wechitema wokutanga kuti aite basa hiri. Chi shamunyo tarisira kwa hari?
Andifu kukuti kuti mzimai chete. Njina yukawa kuti ndiye munu wekutema wekutanga.
Wongu, iye.
Yeah. Kuga mpozisheni ii. Warumi ni wakazi kome chete. Manzugira mudi kuti ndiye munu wekutanga. Uyuzo shakana nako kuti vana vechitema kunyanya vedu vana sikana vachema vari kukura muno muAmerica va ne complexion yakafanana neyake vakuri vachizvionawo iko zvinovane vachizviona muSupreme Court iko zvinova vachizvionawo nekuti secretary ane simba rakanyanyisa kana government ine zvairikuda kutaura zvinouya na press secretary president ane zvaanoda kutaura zvinouya na press secretary vemadzinau vano imi venhau munodependa on press secretary kuti muve nenhau dzenyu nemubvunzo yamunayo kana ichigairwa neadministration ndiye murombo mumiririri wehurumende saka zvichava zvichachinja zvinhu zvakawanda zvichasanga nezvidikidiki kufana nemaonero atinozviitawo isusu muhurumende sevanhu vatema
kuti Kavin apiwe basa iri munofunga kuti mutungamiri wenyika vaJoe Biden chii chavakaona paari
ndinoti vakaona history yake haana kutanga nhasi akabvirira kare vashanda naye kubva achiri muadministration yapresident Obama achikwira muzvinzvimbo zvake takaonawo akaita first press statement press conference yake mwedzi yapfuura saka ndinoti munhu azvipru pabasa rake tingadaro kuti azviprova saka hazvifanira zvingori pachena kuti kana pachinge pabviswa muzvare sikapi pachiiswawo iye nekuti sadeputy anga achiita basa rake zvakadaro
ko vanhu munofunga kuti vacha hazvitambira sei tichireva du vanhu ruzhinji rwevanhu kusanganisawo nyange vatori venhau vomuno muAmerica vatori venhau vekune dzimwe nyika munofunga kuti vacha hazvitora sei
kudarika zvaaka achisangana nazvo asati ava pachinzvimbo chakakura chakakosha kudai
sei muchidaro profesa
nekuti ndo zvinowanzoitikira vanhu vatema takaona pana Justice Ketanji Jackson Brown kuti matarisirwo avo kana chiso chavo chaicho chainyanyisa kutsoropodzwa kudarika mamwe maSupreme Court Justice saka ndiri kuona kunge vanhukadzi vagara vanotsoropodzwa asi iye semunhukadzi wechitema anobvawo kunyika Haiti isina mari yakawanda noona kunge kutsoropodzwa kwake kuchange kwakanyanya nekuti muAmerica nhau dzeraisi dzichingodzizivo kuti dzakakosha ende dzinoshepa maonero anoita vanhu
avo vange vari muzvinafundo chipo dendere vanodzidzisa zvematongerwo enyika paWellesley College kuMassachusetts muno muAmerica vari parunhare kuMassachusetts neStudio 7 sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vaEmerson Munangagwa vanoti pane vemabhizimisi vari kushanda nevavengi mukuedza kupidigura hurumende yavo vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro muZimbabwe vanoti vari kuenderera mberi nekukurudzira kuvhara kwezvikoro zvose zvedzidzo yapamusoro nemusi wemuvhuro rimwe sangano rinopikisa reNationalist Alliance of Patriotic and Democratic Republicans rinoti hurumende inofanirwa kugara pasi kuti inzwisise zviri kuitika munyaya dzezveupfumi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanodoma munhukadzi wechitema kuti ave mutauriri wekutanga wechitema wemuzinda weWhite House. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tiri kupai zviyo dzimwe nhau. Ini ndini Tanonda Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosera zvakanaka.